Dzimwe nhengo dzeMDC dzaive pamusangano weCongress uyu dzinoti danho iri rinosungirwa kunyatsosimbisisa bato iri. VaDennis Makowe vekunyanyadzi avo vange vari pamusangano wesarudzo idzi vanoti mukuru wehondo haasungirwi kubviswa pachigaro kana hondo isati yapera.
Hatichinji komanda tiri pastruggle. Kana tiri pastruggle, komanda tinoda kuti tipedze struggle tindori naye. Saka tinoda kuti vachamisa varambe varipo kusvikira tapedza hondo yatakatanga. Plus vachamisa ndivo vane momo dzese dzakaungana pano. Ndivo vatiri kutarisira kuti vatitungamire kusvikira tabvisa vamunangagwa pachigaro.
VaPatrick Mugejo vanoti kubuda musarudzo kwakaita vamunzora kwakapa kuti MDC isave netupoka tupoka.
Zvinoti izvo zvaitwa panhamba zvakanaka maningi ende zvaite anhu akuru edu atirerusira because zvazvichatozobare division musangano. Saka izvi zvatoitwa zvakanaka ende chamisa une vanhu pese hapana pa munhu wese wakamirira unoziva kuti kuna chamisa. Pakazoita umwe munhu unouya zvinoratidza kuti taakuda kuti ange ari munhu unotange kutange kutange kuti wani. Hatisi kuda izvozvo, zvatoitwa izvo ndozvetiri kuda chaizvo chaizvo, ndozvetiri kukurudzira tese.
Imwe nhengo yeMDC vatendai gava vanoti vachamisa ngavatambi vakachenjera nezvange zvichida kuitwa navamonzora.
Mwonzora yakanaka asi ndinoti kuna vachamisa ngaasanyanya kuse munhu akadarowo mudhuze mwavo ngoti mweya waainawo kuda kumbochallenje mukuru hondo iri pakati. Haa, munhu wo asekutrusta ba.
Mbuya Elizabeth Rutsate vekuchimanimani vanoti kana vamwonzora vachirevesa mumashoko avo ekuti vave kuramba vakamira nekuda kusarudzwa kuitwa munyori mukuru hapana chakaipa, asi ngavamire pachokwadi kwete kutamba nebato uye vanhu vakuru vemumusangano weMDC.
Pachangu pachangu inini ndiri kuti dai iye zvaataura izvozvo izvo akagona kuramba akazvibata kuti ndinoda kuti uchamisa rambe ari president. Iye weita chinyi? Oramba ari panzvimbo yake oyo anga angori. Tinozvifarira. Asi kuti akazochinja papamberi apo, hatiwirirani nazvo. Nokuti isusu hatisi kumirira kuti tirambe tichingobvorongwa nevana vadoko, kuramba vachingoti bvoronga tava vanhu vakuru kwese. Kana ataurisa nemwoyo wake wese zvechokwadi, ngazvirambe zvakadaro.
Mbuya Rebecca Tizora vanoti vamonzora vanenge vakadya manonoko panyaya iyi.
Ndinoti president une mwoyo murefu, isu pachedu hatina mwoyo murefu nokuti uri kutishaishira zvokuti zvire zvidoi takatozvipedza kare. Saka munhu uyu ngaadziiswe panzvimbo yaari ipapo araswe. Ndo muonere wangu.
Vamwonzora vakaudza vatsigi vebato ravo kubetwork sakubva kuti vainge vobuda mumakwikwi ekutungamirira bato.
Tichazama kuwana chigaro chasekretari jenero webato li
sezvisinei vamwonzora havana kudomwa kuti vange vachiwana chigaro ichi pasarudzo dzapera nhasi mangwanani mamutare. Vakadomwa kuva mutauriri webato iri kumanikaland vadavid panganai vaudza studio 7 kuti vamwonzora havana kudomwa sekutarisira kwavaiita.
Kana kunominatwa hatina chikonzero chizere chokuti sei vasina kunominatwa nokuti vamonzora mukuru mubato redu havamirire Manikaland chete, vanomirira Zimbabwe chikerere. Kuti vasina kuwana mukana wekuti vazivise Manikaland jikerere, kana chiti Manikaland jikerere ndiri kureva provincial assembly. Provincial assembly ibato redu rinosanganisira utungamiriri wemawards, utungamiriri wemadistricts neutungamiriri weprovince. Vanhu ivavo vaifanira kunge vakagona kuziva pfungwa dzavamonzora vasati vagara musangano doma vangango pinda mu standing committee. Saka takasvika nguva iyoyo yokuita basa iroro tisina chai ari kunyatsoziva pane shungu dzava Monzora.
Pakapera sarudzo Manikaland yakadoma vachamisa semutungamiriri vatevedzeri vavo muzvinafundo Wash Minwe vamogeni komichi sachigaro amai Tabitha Khumalo mubati wehomwe vatendai biti munyori mukuru webato vacharlton wende murongo wemabasa vaamos chibaya mutauriri webato vajacob mafume vachiteverwa navaluku tamburinyoka zvichakadai vaprosper mseami mumiriri wechikangadanga mvura mudare reparamende ndivo vakasarudzwa kuvesa chigaro wemdc kuno kumanikaland mutevedzeri wavo ndiamai jeni chitsamba kuodza munyori ari va Godfrey Mubatsa mubati wehomwe ndiva Patrick Sagandira mutevedzeri wavo ari amai Bridget Kid murongo wemabasa ari Fredi Dziwandi mutevedzeri wavo vaitai Masaka kumusangano wemadzimai sachigaro ndi senator Crescenzi Chabuka mutevedzeri wavo ari amai Martha Manutu munyori ndi amai Rodas Mango mutevedzeri wemunyori ari amai Tserukai Dua mubati wehomwe ari amai Stella Muzhingi mutevedzeri ari amai Ndaneta Manduwa vanoona nezvekufambiswa kwemabasa ndi amai Betty Mapuka achitevedzerwa naamai Sarudza Stole muzvaro upenyu Tseisi achiona nezvekubudiswa kwemashoko nemutevedzeri wake amai Stella Gambiza kune vezvechidiki mukuru wavo ndi Kelvin Kambiro mutevedzeri ari Talent Hare munyaradzirimbi Give Moss Mango Kerina Murwira Tafadzwa Mufudza Cloud Nengomasha Howard Tuso Emmanuel Mupinda Rudo Mugarandega na vatapiwa Manyarara ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lloyd Moyo.